Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 31 yamavhuvhu 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Hurumende yeSouth Africa isi kuitirawo vanhu vayo vari kutambura zvakakwana. Isuwo vedu vari kutambura voendawo kwavanokwanisa kugara, kwavanokwanisa kuafford, ndeikoko kune maresources mashoma. Saka vanhu vanochanga kurwisana. Zvoita kunge pane animosity, asi even ikoko vanhu vegarisana nekuti maZimbabweans anorenda kubva kumaSouth Africans zvekare.
Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa anoshora zvimwe zvizvarwa zvenyika yavo zviri kuratidzira nekurambidza kuti vabva kure varapiwe muzvipatara zvemuSouth Africa.
Nyaya yatitambiri nyaya yakatooma chaicha nokuti zvinhu zvakaoma muno munyu. Kana kuti vaifanirwa kutaurawo mari yakaita $2, kwete $20. $20 yacho unogona ita vhiki yose usina mbotoiwanza.
Vaita kupokana pakati pekanzuru yemasvingo nevagari neavo vanopinda chechi dzepasi pemiti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa nezuro vakashora vanhu vemuSouth Africa vanoratidzira vachidzivirira vabva kure kuti vasabatsirwa pazvipatara, vachiti maitiro aya anokonzera kuvengwa kwevabva kure. VaRamaphosa vakaudza paramende kuti South Africa inyika ine utongo hwejekerere asi ine dambudziko revabva kure vane magwaro ekugara munyika nevasina. Vakati kuvhundutsira nokushungurudza vabva kure vose hakubvumidzwi mumutemo, sezvo vanhu vemuSouth Africa vari vanhu vanotambira vanhu vemarudzi ose. Muzvinafundo chipodendere vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College kuMassachusetts vanoti vaRamaphosa vakamanikidzwa kutaura izvi nemabasa esangano reOperation Dudula iro riri kuratidzira pane zvimwe zvipatara richirambidza vabva kure kuti varapiwe. Muzvinafundo dendere vanoti nyaya iyi inogona kupedzwa nehurukuro pakati pehurumende yeSouth Africa nehurumende yeZimbabwe nemapato anopikisa muZimbabwe.
VaRamaphosa maonera unje kuti dai zvazoitwa neOperation Dudula zvisina kuitika, vanga vachangotora pfungwa dzekuti local politics dzeANC dziri kusapota zvakaitwa naMEC Poppy naDr Poppy. Asi pamusoro pekuti Operation Dudula vanowanza kushandisa violence, saka maonero angu ndekuti vaRamaphosa vamanikidzwa kuti vadavire, vachitaurawo kuti izvi zviri kuitika zvakaipa. Asi munongoona kuti nemutauriro wavo havasi kuda zvekare kuti vati zvakaitwa naDr Poppy ndo zvatangisa izvi. Tadaro nyaya hombe iripo ndeyekuti vaRamaphosa vanofanira kuti vagare pasi nemacounterparts avo ekuZimbabwe, kwete vamunangagwa chete, asi pamwe chete navachamisa vagare pasi vadiscasi vaone kuti nyaya yekutambura kwevanhu vekuZimbabwe ingagadziriswa sei, nekuti izvozvo zvikasagadziriswa vanhu vazhinji vacharamba vachibuda munyika vachienda kuSouth Africa.
VaRamaphosa vataurawo zvekare kuti vanhu vomuSouth Africa havavengi vabva kure asi vanodovatambira. Munoona sokuti mashoko aya ane chokwadi?
Ichocho ichokwadi. MaSouth Africans nemaZimbabweans takagara tiri vanhu vanodyidzana. Chandinoona kunge dambudziko huru ndechekuti dambudziko riri kuuya kwatingati kumalow income areas. vane mari ma South Africans nema Zimbabweans iko zvino vakagarisana kunzvimbo dzevanhu vane mari hatisi kuvaona vachirwisana. Dambudziko chairo rinobva pakuti vanhu vasina mari vari kumanikidzwa kuti varwisirane maresources mashoma shoma. Ndopandinoona pane dambudziko ipapo nekuti munhu ane mari akaenda kusouth africa iko zvino achinogara kunzvimbo dzakaita sana Sandton, achinogara kunana Blueback, kucape town, kupi kupi achizvidyira mari dzake. In fact tinoziva wane kuti vakuru vedu vehurumende vekuzimbabwe vane mari varimo mumahospital ekusouth africa, varimo vari kurapwa ikoko nemhuri dzavo, vana vavo variko kumayunivhesiti ekusouth africa kunana Rhodes, kunana Cape Town, variko vari kudzidza ikoko. Hatisiko na bongozozo. Bongozozo tinoriona muma neighborhoods ekuti ma resources mashoma. Hurumende ye South Africa isikuitirawo vanhu vayo vari kutambura zvakakwana. Isiwo vedu vari kutambura voendawo kwavanokwanisa kugara, kwavanokwanisa kuafford, ndeikoko kune ma resources mashoma. Saka vanhu vanotanga kurwisana. Zvoita kunge pane animosity, asi even ikoko vanhu vegarisana nekuti maZimbabweans anorenja kubva kuma South Africans zvekare. Asi kana yava nyaya yema resources mabasa, zvipatara, ndopaunoona panoita tension. Ende zvinobva zvoita kunge hurumende dzikasazvigadzirisa zvazvinoita ndezvekuti zvinoratidza kuti vanhu vatema varombo vanopedzisira vava kutreatwa sevanhu vasiri vanhu chaivo chaivo mumamedia nemumwe makadaro daro, nekuti root cause chaivo chaivo zviri kukonzeresa zvinenge zvisiri kudiscaswa kunzi aiwa vanhu havavengani. Chiri kunetsa ndechekuti maresources mashoma, vane mari vakagarisana nekuti havana need yekurwira maresources, vasina mari ndo vari kutambura. Saka hurumende dai dzagadzirisa upenyu kuitira kuti ivavo vasina mari muSouth Africa zvinhu zvivanakirewo, vasina mari kuZimbabwe zvinhu zvivanakirewo.
Mazvinhu maviri apfuura takaona rimwe gurukota rehurumende yeSouth Africa richitaura pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe, zvinhu zvinofanira kugadziriswa zvematongero enyika zveupfumi hwenyika. Tikazoona zvekare nyaya yamataura iyi yadr Limpopo ava, imi hamufungi here kuti South Africa pamwe yava namamwe maonero eukama hwayo neZimbabwe? Munofunga kuti South Africa pane zvainoda kuchinja here paukama hwayo neZimbabwe?
Ndinoti dai Dr. Popi vasina kuita zvavakaita zvatangisa kutauruka kwenyaya idzi papublic forum, ndinoona kunge South Africa yairamba ichingoita zvayaita makore zvokungouya kuZimbabwe vonwatidza vosekererana vodzokera. Asi kuburikidza nezvakaitwa naDr. Popi nyaya iyi yava pajekeri, vavafanira kuigadzirisa. Ndaona kuti vanhu vazhinji Dr. Popi pavanga vachitaura nevabati venhau vanga vachibvunzwawo kunzi saka imi hurumende yenyu kana maenda kuZimbabwe uko zvii zvamunotaura, kana maenda kuZimbabwe kusii tisingakoni muchibatana muchitaura navachamisa nevamwe veopposition, sei muchingotaura nevanhu vezanu? Saka ipapo ndakaona Dr. Popi vachikakama, ndaonazve vara Ramaphosa vachikakama. Saka chakanakira South Africa ndechekuti idemokrasi. Saka vabati venhau ikoko vacharamba vachivapusha zvokuti South Africa kuti ichati yoita lip service kuZimbabwe, yodzoka kumba yoti achataura nevamwe vedu, Operation Dudula yoitika, vanhu vanoti imhaka dzenyu vanhu vakafa. Saka uvo vakuru vekusouth africa vanenge vasingadi izvozvo. Saka ndiri kuona kunge kuburikidza nezvakaitwa naDr. Popi iko zvino vachengetsa kumanikidzwa kugadzirisa nyaya chaizvo.
Muzvinafundo Chipo Dendere vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7. Kanzuru yemasvingo iri kupokana nevagari nevanopinda chechi dzepasi pemiti mushure mekukwidza kwayo mari dzemitero idzo dzinonzi dzakakwira nezvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30%. Izvi zviri kukonzerwa nekuvandudzwa kwemitemo yebylaws mudunhu remasvingo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kanzuru yemasvingo iri kupokana nevagari kunyanya vanotengesera migwagwa pamwe nevanonamatira pasi pemiti mushure mekukwidza mari dzemafa nezvikamu mazana matatu kubva muzana apo yakavandudza mitemo yemabylaws. vamwe vagari vanoti mitemo yakaiswa iyi mitsva inoti mari yemiripo yekutengesera pamigwagwa zviri pamutemo kurasa marara pose pose pamwe nekunamatira pasi pemiti yava kuita madhora makumi maviri ekuamerica kana kuti $20 vanhu vaimbobhadhariswa mari isingadarike madhora mashanu. Mumwe mugara akaita sava Edmo Shumba vanotengesa shangu nemabhachi mudhorobha vati mari iyi yakawandisa uye havana kumbopuwawo mukana wekuisa pfungwa dzavo paigadzirwa mitemo mitsva iyi.
Nyaya iyi hatiitambiri, nyaya yakatooma chaicha nokuti zvinhu zvakaoma muno munyika. Kana kuti vaifanirwa kutaurawo mari yakaita $2 kwete $20. $20 yacho unogona ita vhiki yose usina mbotoiwana. Havana kana mbogara vatibvunza, vangoita zvavo kumaofisi kwavo koko. Havana kana mbogara vavona kana munhu waani kana wavakamboona, vangoigazeta mari yavo chiye vasina kana mbotiudza. Hatimbotoikwanisi mari yenu nokuti zvinhu zvakaoma. Ikona unogona kungoita vhiki usina kana mbotengesa $20. $20 mari yakawandisa chose.
Mumwe mushandi wepapost office mumasvingo vaNeed Manyasha vati mari yefaindi yekurasa marara pose pose yakawandisa panguva iyo kanzuro haisi kuvapa pekurasira marara mudhorobha.
Mari yakutaurwa nekanzuro yakawandisa, isi tinoshandira pano papost office. Saka tachinokumbira sevashandi vari sevanhu vanoshandira papost office, tokumbira kuti kanzuro itisire mabhini ekuti tirasire marara. Tinokonzera tirasire marara pasi kushayiwa kwemukova tinoita mabhini plus mari yautaura yefaini yakawandisa. Ndikuona mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe munomu, mari iri kunetsa. Saka tokumbirawo kanzuro iti zvayataura yotikubatsirawo nemabhini kuti marara asarasirwa pese pese mutaundi.
Vagari vanoti kanzuro yaina kufamba kumawadhi ose ari 10 ichinzwa pfungwa dzevagari isati yavandudza mitemo mitsva iyi yavakafamba vachishambadza nemotokari dzavo nezuro munzvimbo dzinogara veruzhinji. Meya wedhorobha reMasvingo vaColin Maboke vanoti vakaita musangano wekunzwa pfungwa dzevanhu pamahofisi avo nevanomirira mapoka akasiyana-siyana.
Pane mota yakafamba ichitenderera but haigoni kuti haagoni kuva mabylaws akutonzi ava bindi kana asati ava statutory instrument because kana akadare ndezvenge yekuti munhu akona kucomply nawo isiri statutory instrument anonetsa even kuti ainforce even ichiri kuisa muno court because asati ava statutory instrument.
Asi vamwe vagari vanoti vaifanira kuuya kumisha yavanogara veruzhinji nekuti ndiko kunogara vanhu vanozobatwa nemitemo iyi. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakurudzira hurumende kuti itore matano ekuti chisungo cheUnited Nations chekuti vanhu vasapambwa chidzikwe semutemo unoshandiswa munyika. Zimbabwe Lawyers for Human Rights yataura mashoko aya yakanangana nezuva rekucherechedzwa kwezuva rakatarwa neUnited Nations kuti vanhu vasapambwa nekushayikwa, kana kuti United Nations Day Against Forced Disappearances. Masvondo maviri akapera gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vakaudza musangano weUnited Nations wekomiti inoona nezvokupedzwa kwerusa rwaruganda wakaitirwa kuGeneva kuti vakaponda vanhu munguva yekukura hundi havasi kuzosungwa, vachiti vanhu ava vakaregererwa panguva yeutongi hwemuchakabvu vaRobert Mugabe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvemutongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Research and Development Dr. Hlanai Masia kuti tinzwe mafungiro avo.
Nyaya yokupambwa nechisimba inyaya inoshungurudza ende inyaya inodzimba mwoyo kuti zvinhu zviri kuitika muZimbabwe yatingati civilized nation. Ende kupambwa uku tinoti kwave nenguva kuchiitika, ende pachirungu vanoti zvinhu zvinoitika with impunity, kuti panopambwa munhu especially muZimbabwe vanenge vapambwa vacho havawanikwi vachisungwa kana kuwanikwa pachizoita kana kuti investigations yokuti pawanikwe kuti idzi nyaya hadzifi dzakaitika futi.
Mune here vaviri vatatu vamungape semienzaniso wezvakamboitika kumashure?
Ndichitasa zvekumashure tinoona kuti muna 2000 pakapambwa wanonzi wa Patrick Dama na Banyama ayo campaign manager wa David Coulthard wangu kufanya na nema pambiro wa kangu ito itai zamara uyaka pambwa muna 2015 uyezwe asinga sikamu kuti arkupi na nasi muna 2008 zekare takaona pachi abductwa kawa tachinga tuku pambwa ni simba kwevanu waipura nigataore 14 kusanganisira muzvare Justina Mukoko akaonekwa achizowanika achitaura kuti wanga wapambwa nema CIO muna 2012 zvekare takaona zvekare vapo chizuze vachi disappear avo zvikari vasingazikamu kuti vari kupi.
Ngatitariseiwo kuti iro bumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe rinenge richimboti kudii.
Bumbiro redu remutemo rinotaura zvekare kuti hapana munhu ane achapambwa ane chisimba kauti kana munhu anokonzerwa kupambwa umwe nechisimba ende zvinhu zvinotadza kuti izvi nangwe mutemo uripo zvinhu zvinoramba zvichiitika. Ende zvinoitika kana zvaitika hapana matano anotorwa ekuti paitwe kana ma investigations kana kuti ivo vanhu vanenge vazviita zvokupamba izvi vasungwe vabatwe vachitongwa nematarets mhosva. Izvi ndinotaura tichipfurikidza kuti mugore rino chairo chairo ra 2022 takaona muzvare vamo Blessing Ali vachipambwa zvekare ende pavakapambwa hapana matano akasimba akatorwa nemapurisa kuti vainvestigate nyaya iyi munhu asati awanikwa. Paakatozowanikwa akatozowanikwa afa.
Nyanzvi mune yezvematongero enyika vari mukuru wesangano reCenter for Research and Development Dr. Sanai Masia vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Bato rinopikisa reUnited African National Council rinoti vatsigiri veZANU-PF vakaratidza kuita musangano nevatsigiri varo kwaRusape nemugovera kunyangwe hazvo raive netsamba inobva kumapurisa yairi pamvumo. Mutungamiri weUANC vaGwinyai Muzorewa vanoti vakakasamadzwa zvikuru kuona kuti matano emapurisa ari kutsikirirwa nerimwe bato rezvematongerwo enyika rinofanirwa kunge richiteverawo mutemo. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa sezvo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nava Muzorewa.
Tinofanira kutumira notification letter kupolisi kana takaita izvozvo in good time. Wakatipindura kuti zvakanaka ipenipo here provided you observe zvine masitations yese dzatari zvakanaka. So musi weSaturday makuseni tatounganidza zvinhu zvese sezvedu yarongwa tendi yaitwa Christian Demar ije yapo ndopakatanga pasvika madzimai akanga akapeta rigari reZANU-PF nevamwe varume vaive vatatu vachiti hamufanirwa kunge muchiita rali. President akati adaidzira kuti yangu yakuita rari kune mamwe masangano even though weZANU-PF wanga zvava marali.
Makamhangara here kumapurisa chiitiko ichi uye mapurisa akati kana makamhangara?
Vanhu vedu nekuti really believe in peace takati tochidaidza mapurisa wakafanira kunge vainezwaya akatiti kune nyaya iri kunoku yebunzi zviri kunzi haisati yasvika nguva yemarali asi makatibvumisa kuita rali panzvimbo ino zviri kufamba sei. Mupurisa mukuru weparusae ndiye akati ini ndaansigazizekoti marali ndaakati akubvumirwa saka daa ndakangokubvumira kuti muite ndikachiti saka we can go ahead hatingarambidzwi necivilian inini muri muvaridzi wemutemo gadzirisai zvakati ndahazvichatogoni nekuti ava vanoti vane permission from HP yekuti zvavanenge vataura ziri final inoita override zvinotaurwa nemapurisa who are supposed to be the law keepers, the law enforcers. So our people were about to come, we were going to go to Kuma, we were going to go to Kuma, we were going to go to Kuma, we were going to go to soro kwa kwa gote wa kungana wese wote tanzani wa nguja aja ya kanzuwa ya kisha teiki mkasa ule saka wema tambira zangaita
saka imi makata ambira sei saranguruwe ema purisa iyo
ya kata nashika kwa kutu jene kuti chino chino zi rule of law ndio chino za kuti kana mahi heta zanaka ule zine mkaka zaidi mika ya ena rule of law awawu yine kuti pani kipati na garantie kuti kana uto ni maramire kuti chino chino mbuloko na mwenda hauta kuriku zita nilu wazake just because I can belong to his party which is very very fair
saka mune matano amuri kutora here kuendesa mberi nyayi Muchi kuirira mapurisa pamwe chete na Robert Rezano PF.
Ainga taro dai mabine rule of law wakajini tutere vichuzi munyika mwenye mime state chapter kwa zanaka nika edine umeenda ku court court ya kini jambo zoze pisa na wakuru wakuru hauna right you have no right BRD. That's why issue here human rights in Zimbabwe it's critical ni good app hauna riko kata isusu taipona kuwaisa su But I took the position and put it, that's an example, Neuratiza, lawlessness, Kiribunita, this is an example of Neuratiza. We need to change government. We could be, Zulipa is our CEP or another. But even I don't believe in lawsuits.
Avo vange vari mutungamiri webato re United African National Council vagwinyai muzorewa vari parunhare pamutare najonga kandemiri westudio 7 asi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanu pf vatafadzwa mugwadi vanoti bato ravo rinokashamadzwa nekungopomerwa mhosva nemapato avasingatozivi kuti ariko Mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7 Chombo tarisa zviri mumapepa nau anasi Nezuro taka kuinzira inyaya inoti amai tokozani kupe nomutauriri wavo vantando ndofu vakange vasungwa nemapurisa ePlumtree mapurisa atakatadza kubata nezuro azobudisa mashoko ekuti vaviri ava vakange vasina kusungwa asi pane magwaro emotikari avanoda Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinokumbira avo kuti kwedu kuno zvakwadi vezaripevu zvakwadi haa asi baba navo akatoma anofamba achikumbira vanhu mavhoti vachida mazita pavamunanga vanokumbiravo vanokumbirawo vhoti yenyu kasaidi zvakaoma shuwa varatiozoenda kavarambira Kata adidi Tosangara kuma election Kabirne tripusi Tukabiri mutsa Nuhuza shanduko mujika E Zimbabwe Kamu yu Zimbabwe Tuna shanduko mujika edu Kabirne nuku ina maneme Zimbabwe Atenda hau
Ngaito mputani ma China yu hae Yachinzi vanu shunguruza ma China Kati zirimu temu Muno Zimbabwe hakuna vatingati vanotedzera mutemo vazhinji vashandiri havatedzeri mutemo inini ndiri kuno kuzhombe kune imwe mai ndakashandira ndichaita uri nezvi racho yainzi mejeu nanhasi inonzi komona vakangochinja zita asi varungu vamwe chetewo tanga tisingabhadharwi maovertimes chinzi muri macasuals tadhonza almost for some years asi vaingoti muri machi macasuals hamubhadharwi asi vachi varungu asi kana vari machina toti machina kana ari murungu toti aiwa varungu vakanaka aiwa hakuna akanaka kana singabhadhari vose havabhadhari saka vose vakangoipa kana chida kugadziriswa ngazvigadziriswe kuna vose ndatenda hangu ndini kanyere magara ndini ndiri kuno kuzvombe
vangwadi ngavaite zvakanaka zvose zvavari kuronga nezvavari kutaura isi tozviziva mashort sleeve akawanda asitereko kuno kundivo vanemapenetrators iva vanotungamirira mayuthi avo ezano kuti vauraye vanhu vaponde vanhu zvese zviri kuitika munyika ndivo mainfluensa ivava vane zana vakuru vanenge vachitungamidza vana pamberi kuti ngozi dzichasarira ivavo vari kusaidzirwa panyaya idzodzo dzokurova vanhu nokupunza zvinhu zvavanhu saka ramangwana ivo vanenge vachisuduruka manje kana ngozi dzaako kunetsa vana vaivai kuti vachizovaona havamboonega izvozvi kana anaitanidza mari vese kushayika kwese kwavana nhingi vese vakashayika ndivava vanenge vachikonzeresa ivavo atingati handizvanana kazembe 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 chii chinonzi kazembe kazembe ndivo vanhu vasingazive zvavanoita vanhu ivava imhondi vanhu ivava saka isusu tiri kuti tichaonana pamberi pachavhota 2023 tiri kupinda chiti tichavhota nemutsindo
kwazivai vateri vestudio 7 indoni zangu Samueri ndiri kusouth africa kunoku kwandiri kutotsvakawo zvokurarama ndizvo ndinotora zvangu kutaura panyaya dzinoitika muzimbabwe medu umomo kuti vamugwadi chaivo chaivo unonzi mugwadi uyoyo unofanira kuziva kuti handiepo wakatanga kuva nechinzvimbo chaari ichichi achitaura zvaanotaura izvozvizvi pakambenge pane vamwe ipapo apo pachirina vamwe baba vaitungamira zimbabwe vakazotisiya zvavo asi zvakazouya nepamwe ngaafunge kuti varipi vanhu ivavo vaimboita basa raari kuita iroro vari kupi vaimbotungamira mapurisa ngavazvibvunze kuti vamboripi vanhu ivavo zvishuwashuwa mugwadi nyika iyoyo ichakumerera minzwa zviri kukutaurira ichamera minzwa pese paunofamba pachabaya nemasutu ako uchamanzwa akamira munzwa wese wayo hakuna chisingaperiba zvinhu zvese zvinopera kana iwo zvaanita izvo zvichapera usambofunga kuti unoramba wakadaroba kuita mutauri wamunangagwa ototi ndamwari hausi munhu ba watisi tombokuverengiwo 2023 chamisa panyanga muchaona moto wapfana mirai muone zvamuita izvezvo muri kudzikireta nevana vaningiriki vari kujeri avo obuda mujeri imomo mukaona pane mumwe unotondomangara wakandisungisa ndingana toda kuzoti wakasungise chii imi zvadaroba zvinopera zvese izvezvo ndatenda zvangu ndini sema
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri wesouth africa anoshora zvimwe zvizvarwa zvenyika yavo zviri kuparidzira nekurambidza kuti vabva kure varapiwe muzvibhadhara zvemusouth africa paita kupokana pakati pekanzuro yemasvingo nevagari nehavo vanopindira chechi dzepasi pemiti tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande semazuva ose ndichikusiyai muri mumaoko makris gande nenhau dzeisindebele